Muzvare Blessing Bunda vane makore makumi maviri nemapfumbamo ekuberekwa vataura izvi vari muintensive care unit kuchipatara cheparirenyatwa uko vati vari kupora zvakanaka.
Munde chokuti kana kumasara kutodzivirira pandiri kuoperate kanaizvi kana vakuru kutodzivirira nevidorongo.
Muzvare Bunda avo vakavhiyiwa mwoyo musi wa22/10 vaudza vatori venhau kuti kunyange hazvo vakavhiyiwa pachipfuva havachina marwadzo avari kunzwa. Chipatara cheparirenyatwa Group of Hospital chatendera vatori venhau vashoma kuti vakwanise kutaura naMuzvare Bunda uye vanga vaine vana chiremba vakavakotsirisa pamwe nevakoti vakabatsira pakuvhiyiwa kwavo. Vari kutungamirira urongwa hwekuvhiya mwoyo pachipatara cheparirenyatwa vari nyanzvi yekuvhiya zviri mukati mechifuva kana kuti specialist cardiovascular and thoracic surgeon Dr Simukai Machawira vaudza vatori venhau kuti murwere wavo ari kupora zvakanaka. Vakati naivowo vaive nekakutya sezvo paive pava nenguva vasina kumbovhiya munhu zvekugadzira mwoyo munyika.
Tinofara kukuzivisai kuti operation yakafamba zvakanaka. Uyu semurwere wedu wekutanga sekutyawo kwaaita isusu taivawo nekakutyawo kataivawo nako.
Parirenyatwa pari zvino yavhiya mwoyo yevanhukadzi vaviri, wepiri wacho akavhiyiwa nezuro. Dr Muchawira vati vanofara kuti kunyange zvazvo vakatura maawa matanhatu naMuzvare Bunda, murwere akavhiyiwa nezuro akatora maawa mashoma.
Tingati zvakatorera nguva yakareba kudai nenzira yokuti tatri team yaichaita operation kekutanga mushure memakore mashanu. Saka vanhu munee muchiita kakudyidzana zvinei zvichida kuti munyatsonzwanana pamunee muchiita operation. Tingati tikacherechedza yatakaita nezuro takatora maawa matatu nehafu zvichiratidza kuti team yava kudii iri kubatana ende zvinhu zva kuita zvichiende.
Vatiwo kuti bvupa rakachekwa rinyatsopora zvinogona kutora mwedzi mitanhatu. Vawedzerawo vachiti vave kutarisira kuti vanhu vavanovhiya vachazenge vachiwanda nekufamba kwenguva.
Sevanhu vachiri kutanga tichambotanga tichiti murwere mumwe chete pasvondo, asi tichitarisira kuti tichapota tichiwedzera. Tiri kutarisira kuti tosvika pa2 kusvika kana zvikabudirira togona kuti zuva nezuva during the week tinee tichingoita maoperations every day.
Nyanzvi mukurarisa varwere Dr Shield Kajese vanoti havana chakavatambudza mukurarisa nokumutsa Muzvare Bunda.
Taiziva kuti mwoyo wake une problem. Taifanira kutora maprecautions ekumeka sure kuti patiri kumukotsirisa taitawo zviri kuenderana necondition yemwoyo wake.
Nyanzvi mune zveutano Dr Henry Madzorera vati kuvhiya varwere vemwoyo munyika kunobatsira varombo.
Tinotenda nokufara nokupembera kuti pane open surgery rikuitwawo mazuva ano muno muZimbabwe inobetsera vazhinji vasingakwanisi kuenda kunze kwenyika.
Munyika manga musina chipatara chehurumende kana chakazvimirira change chichivhura mwoyo, izvo zvinonzi nenyanzvi zvaita kuti vamwe vanhu vane zvirwere zvemwoyo vaida kugadzirwa vapedzisire vafa nekuda kwokusheya mari dzekubuda kunorapwa kunze kwenyika. Chipatara cheparirenyatwa chinoti chine vanhu vari pakati pemazana matanhatu nemazana manomwe vari kuda kuvhiyiwa mwoyo, asi vachitiwo kune vanhu vakawanda vane chirwere ichi vasati vave mumabhuku avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.